Musangano uyu wavhurwazve nemufaro mukati nasachigaro veAfrican Union amai Nkosazana naDlamini Zuma vachiti mhirizhonga kutonga nedemo nezvimwe zvipingaidzo zvinogadzirisika muAfrica zviri kutadzisa kubudirira kweAfrica izvo zviri kuvhiringawo kugadziriswa kwenyaya dzekurima pamwe nekuvambwa kwemabasa matsva. Amai Dlamini Zuma vati vechidiki vakawandisa muAfrica havana mabasa nokudaro vatungamiriri venyika idzi vanofanirwa kuisa mari muzvirongwa zvekurima kuitira kuti kurima kuitwe sezviri kuitwa mune dzimwe nyika dzakabudirira. Vati izvi zvikasaitwa Africa icharamba iine dambudziko rechikafu. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakuridzirawo Africa kuti igadzirise nyaya dzemhirizhonga dzematongerwo enyika nechitendero munyika dzakaita seSouth Sudan, Central African Republic nedzimwe sezvo nyika idzi dziri kusvibisa chimiro cheAfrica. Vatiwo runyararo chete ndirwo runokwanisa kusimudzira Africa kuitira kuti ipedze nzara nechinanga chekuzadzisa zviga zvebudiriro kana kuti Millennium Development Goals. VaBan vati chimwe chinofanirwa kugadziriswa inyaya yemamiriro ekunze iyo vati iri kunetsa Africa kudarika nyika zhinji pasi rose. Vatiwo vatungamiriri vemuAfrica vanofanirwa kusimudza izwi ravo panyaya yemamiriro ekunze. Vakoka vatungamiriri ava kumusangano wavachaita wemamiriro ekunze munyika dzichiri kubudirira uyo uchaitwa muNew York muna Gunyana. Chinangwa chemusangano uyu ndechekutsvaga nzira dzekuti Africa izviwanire chikafu chakakwana uye kuti izvi zvinge zvaitwa mumakore makumi mashanu anotevera. Vatungamiriri vemuAfrica vari kutarisirwa kubuda nezvisungo panopera musangano uyu mangwana. Zimbabwe yakamirirwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, gurukota rezvekurima vaJoseph Made pamwe negurukota rezvekunze kwenyika vaSamuel Mumbengegwi. Musangano uyu wakakosha zvikuru kuZimbabwe sezvo nyika iyi iri kugara yapemha chikafu sezvo chiri kurimwa munyika chisiri kunatsa kukwana. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti munyika maiva nevanhu vanosvika mamiriyoni maviri vaida rubatsiro rwechikafu muna kurume, asi huwandu uhwo hunogona kuva wadzika sezvo vanhu vakakohwa zvirimwa zvavo. Ndakamirira Studio 7 Musipopo, Malabo, muEquatorial Guinea, ndini Sandra Nyaira.